Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kava tereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo chikumi 23, 2019. Makateerera kuStudio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tofanira kunge tine capacity yemaelephants about 50,000 plus, but already tiri over 80,000. Saka tine excess yeover 30,000 elephants. Saka vanhu vanogara nemaelephants iwayo vari mudambudziko, vamwe kuurayiwa, kwazirwa misha.
Musangano wakanangana nekuchengetedzwa kwemhuka uchavhurwa zviri pamutemo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mangwana kuVictoria Falls, asi watanga nhasi. Vashandi vehurumende vosimbaradza urongwa hwekuramwa mabasa kutanga svondo rino.
Vashoma ndivo vakatambira chepa 28. Saka kana programu yacho iri kuenderera mberi, tinovimbisa kuti vanyatsokurumidzisa, nokuti mari iri kurasa vhalu, iri kudzika vhalu yacho zuva nezuva. Izvozvi
hurumende yotanga kupa varimi vakatorerwa mapurazi mari dzekuti vambofanobatsirikana. Tichakupaiwo zvabuda mumitambo yenhabvu yeAfrican Cup of Nations iri kutambirwa kuEgypt. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mangwana vari kutarisirwa kuvhura zviri pamutemo musangano weWildlife Economy Summit uyo watanga nhasi kuVictoria Falls uchikokerwa neUnited Nations Environment Program neAfrican Union. Kuri kutarisirwa makurukota gumi nemaviri kubva kuAngola, Zimbabwe, Botswana, Gambia, Zambia, Chad neSouth Sudan, uye vemasangano akazvimiririra uye vamiririri venyika makumi matatu. Chinangwa chemusangano uyu ndechekuparura urongwa hwekusimbaradza upfumi kuburikidza nemhuka dzemusango, kana kuti African Wildlife Economy Initiative. Urongwa uhwu hunenge huchitungamirwa neAfrica nechinangwa chekuunza pamwe chete hurumende vanochengetedza mhuka uye vanhu vari munharaunda dzine mhuka idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika nezviwanikwa, amai Priska Mupfumira.
Mungaride kuziva kuti mwedzi wakapera pashura takaita yatakati Elephant Summit kuBotswana, yaibata nyika dzeKaza. Kana chiti Kaza kutaura kuti nyika dzine Kovango and Zambezi frontier inobata Botswana, Namibia, Angola, Zimbabwe neZambia. Ndisu tine mhuka dzakawandisa. Pakati pedu tine over 60% yemhuka zvikuru maelephants of the whole world. Kutaura kuti tanga tichigara pasi kuti tikurukure kuti tiwane kufunga nekutarisira kwakafanana, kuitira kuti tigoedza kudzidzisa dzimwe nyika dzisinganzwisisi kana kuti dzimwe dzisina dambudziko rekuti vanhu nemhuka vanogarisana sei. Saka tiri pakuti tidzidzise vamwe nekuvabatsira kuti vatinzwei zvatiri kuedza kutaura, nekuti for instance Zimbabwe tofanira kunge tine capacity yemaelephants about 50,000 plus, but already tiri over 80,000. Saka tine excess yeover 30,000 elephants. Saka vanhu vanogara nemaelephants iwayo vari mudambudziko, vamwe kuurayiwa, kupazirwa misha, kuparadzirwa zvirimwa, zvekuti nyaya yacho yakatiomesa. Saka tauda kubatsirana kuti tingabude sei ne win-win situation yekuti vanhu vedu vachigariswa zvakanaka, mhuka dzedu dzichigariswa zvakanaka, ende tichikwanisa kutapudza mhuka idzodzo zviri pamutemo zvisina kurwisana.
Asi vamwe vasingatenderani nepfungwa idzi vari kuti pakabvumidzwa kutengeswa nyanga dzenzou, vanhu vaya vanoenda kunodziuraya zvisiri pamutemo vachivhima vanobva vatonyanya kuwanda.
Dai mukanzwisa zvatiri kuita kuno kuZimbabwe, conservation yatiri kuita, chaita kuti tiite mhuka dzakawandisa zvikuru Botswana neZimbabwe ndezvekuti tanga tichiita maconservation methods aita kuti mhuka dzedu dziwande. Dzimwe nyika dzisina dzavangava nadzo shoma dzakatoparara because hakuna conservation methods dzakanaka. Isu tinoene mapazi anoona zveanti-poaching, kudzidzisa vanhu vedu kugarisana nemhuka, ende sehurumende tiri kuti nyaya yepoaching inofanira kuti tinyatsoigadzisa zvakanaka, ende the number of poachers over the last few years kuno kudzaperera zvikuru. Any poachers dziri kuuya, vamwe vatoita mainternational vari kubva kunze. Saka sehurumende tiroda kunyatsochengetedza munogara mhuka dzedu kuti dzirambe dzichiwanda nemuwando watinenge tichida, asi tichikwanisawo kutapudza nenzira yakafanira.
Saka hurumende iri kuitawo sei kuti ione kuti vanhu vari munharaunda dzine mhuka idzi vawanawo chouviri?
Tatoona pano handiti nenyaya yecampfire iri community based. Tine nyaya yekuti munzvimbo dzigere vanhu, for instance handiri kugona rezvou paweekend up, uri kuona kuti vanhu vari kudzidza zvakawanda, vari kubatsirana kuchengetedza mhuka, vachibatsirwawo to enjoy the tourism iriko kunzvimbo dzavo, kwatinovabatsira kuvavakira for instance ma-viewing points, tichipawo mhuka mvura yekunwa nekuchengetedza kuitira kuti ivo panouyawo vashanyi ivo vaonewo chokubata. Tiri kuitawo nzira dzimwe zvakare dzokuti mhuka dzinge dziri kwadzo, vanhu vari kwavo, kuti parege kuita hondo pakati pevanhu nemhuka.
Gurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika nekuchengetedzwa kwemhuka, amai Priska Mpfumira vachitaura vari parunare kuVictoria Falls. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti kutanga vhiki rino riri kusimbaradza nyaya yekuramwa mabasa sezvo mari yemaRTGS iri kutambiriswa vashandi vehurumende iri kuramba ichishaya simba, uku zvinhu zvichiita chamuramba mhuru kudhura muzvitoro. Vashandi vehurumende vakawanda kusanganisira vana chiremba, vana mukoti, vadzidzisi vemuzvikoro zvepamusorosoro uye vamwe vakaita sevashandi vebhanga rePOSB vari kuti vari kuda kuramwa mabasa kana kuti vakatotanga svondo rapera kushanda mazuva mashoma. Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vaObed Masaraure, vakasungwa nemusi wechishanu uye vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana. Sangano iri ndo rimwe remasangano akatanga kudaidzira kuramwa mabasa. VaMasaraure vari kupomerwa mhosva yekutyora chibvumirano chavakapiwa pavakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso, asi vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kuti tinzwi divi ravo panyaya yekuwedzera vashandi vehurumende mari sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi tabata mutungamiri wePTUZ Dr. Takavafira Joe.
Zvino hazvina kumira zvakanaka kuvarairidzi. Shungu tatinadzo dzokuti titaurirane, asi vatungamiri vehurumende vanoita sokuti havadi zvokutaurirana. Saka varairidzi vanobvuma kuti takamirira kunzwa kupalamendi kune petishini yatakaendesa nezimta isu vePTUZ, havachakwanisi kuramba vachienda kubasa mazuva ese. Saka kubva svondo rinouya vanoti vanokwanisa kuenda mazuva matatu chete, kubva muvhuro kusvika chitatu, Thursday neFriday vombozororawo nokuti vari incapacitated. Vhiki rinenge richitevera vanenge vachizokwanisa kuenda muvhuro nechipiri chete, chitatu, china, chishanu havakwanisi. Vhiki rinoenda rinozoramba richienda kana pasina zvagadzirirwa. Vanofunga kuti vanenge vachikwanisa kuzoenda zuva rimwe chete. Kana zvikapfuura iro vhiki pasina zvaita, varairidzi vanoti vanenge vasingachikwanisi kuenda kubasa nokuti mari dzakatopera, vabhajetera mazuva aya. Asi isu sevatungamiri tinofunga kuti hurumende ine chido nevarairidzi vanoita basa rakanaka maiso kwazvo, nyemba kusadzarungwa. Vanofanira kuti vakwanise kunge vachigadzirisa zvinhu tisati tasvika kuti varairidzi vachakwanisi kuenda kubasa kana zuva rimwe chete zvaro. Saka iyi idano ratazivisa hurumende, uyezve ticharamba tichizivisa hurumende kuti sePTUZ tiri open for negotiation nemamwe masangano avarairidzi futi tiri open for negotiation. Asi tasvika kwokuti vatini kutungamirira kwacho ndo vari kutiudza kuti havachakwanisi kuramba vachienda kumabasa. Isu hatina mari yokuti tingavapa kuti varambe vachienda kumabasa. Saka zvatakwanisa chete kuvanyengetedza kuti vatomboendawo mazuva mashoma aya kuratidza kuti vane chidokwa chidokwa chokuti vaite basa ravo. Zvinotipawo mukana wokuti tirambe tichitaura navari muhurumende kuti vanzwisise kuti varairidzi vanhu vane shungu dzokuti varambe vachienda kuzvikoro kubetsera vana vanovai vatungamiriri mune ravamangwana, asi kuti havana mari. Saka pachidimu ndingati varairidzi vari incapacitated, basa vanoda kuramba vachiita. Vanotarisira kuhurumende kuti ichakwanisa kuti ite fast track zvinhu zvinake muzvikoro kuti vagokwanisa kuti vaende mazuva ese kubasa. Tasvika padanho iri nekuti tine vanhu vari muhurumende vasina hanya navarairidzi, asi dzidzo ndiyo musimboti weramangwana rakanaka. Saka tinokurudzira vari muhurumende kuti vaone kuti muzvikoro mava neorder, mava nepeace, varairidzi vatova mari kuti varambe vachikwanisa kuenda kuzvikoro.
Ko hapana misangano here iri kuitwa nemasangano anokumirirai nemamwe sangano amakabatana nevamwe vakaita sana Apex Council kugadzirisa dambudziko iri?
Apex Council takataura kubva kare kuti idhongi rakafa. Apex Council inotoshandiswa nehurumende yatingaita kuti inonzi fire fighting pachirungu. Nguva yese Apex Council yanga ine nguva kubva pataka muna January umu kusvika pari zvino vachingotaura kuti tiri kutaura nehurumende. Up to now hapana chouviri chatichabuda.
Wanga vari mutungamiri wePTUZ Dr. Takavafira Zhou vari parunare kumasvingo atina kukwanisa kubata vanotungamira Apex Council amai Cecilia Alexander, avo vanga vasiri kudayirawo nharembozha yavo.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Hurumende yatanga kupa varimi vachena vakatorerwa mapurazi mari yekubatsirikana vakamirira kupiwa mari yemuripo wezvivakwa nezvikwanisiro zvavainge vaisa pamapurazi avo akatanga kutorwa muna 2000. Asi varimi ava vari kuchemawo nerekuti mari yavari kutambiriswa haisisina simba, sezvo RTGS dollar riri kuramba richishaya simba zuva nezuva zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Varimi makumi maviri nevasere ndivo vapiwa mari kusvika pari zvino pavarimi mazana manomwe nemakumi matatu vari kutarisirwa kuwana mari idzi. Murimi mumwe chete ari kupiwa mari inosvika zviuru makumi mashanu nemashanu kana kuti 55,000 RTGS. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru weCommercial Farmers Union kana kuti CFU vaBen Gilpin.
Ichokwadi, varipo vanokwana 28 vanenge sondo rino iyi vakatambira mari dziya. Havasati vatambira vese nokuti pane nyaya dzekuadmin kuMinistry of Land iri kunonotsa vamwe. Vamwe vane makambani vasina kuzotumira macompany resolutions. Vakakumbirwa kuti vanyatsotuma maresolutions anobvumidza kuti mari iende kune munhu mumwe chete kuti ishande yakadaro. And zvakare kune vamwe individuals havana mabank accounts avo, vakazoti kuti mari dzacho dzotumirwa kune vamwe ivo vakakumbirwa kuti vatume mapower of attorney kuti hurumende igone kutuma mari kuna munosiri iye muridzi pachake.
Muri kutarisira kuti vangani vachapuwa mari?
Vese pamwe chete vakaapplya vakazobvumidzwa about 750 pamwe chete. Izvozvi hurumende vari kuti about 500 vakagadzira mapepa acho ndivo vari kuproseswa. Asi vashoma ndivo vakatambira, it's about 28. Saka kana program yacho iri kuenderera mberi, tinovimbisa kuti vanyatsokurumidzisa, nokuti mari iri kurasa value, iri kudzika value yacho zuva nezuva izvozvi.
Asi harisi dambudziko rakakura here irori rekuti mari yavari kupiwa yemaRTGS iri kushaya simba? Hamusi kutaura here nehurumende kuti mari yacho iwedzerwe? Zviri kufamba sei?
Pari zvino ndiyo mari yacho yakazoiswa mubudget. Pokutangisa mari yacho yakanyorwa iri USA, but kubvira nguva yakazopinda muRTGS mari iri kuramba ichidzika. Pari zvino tinoti program inoi ingaripere yakadaro, asi kana tinoda kugadzirisa nyaya guru recompensation chairo, tinoona kuti hatikwanise kuti vanovazobvuma kupiwa maRTGS mari ichingoenda ichidzika nevhali yakadaro.
Mungazive kuti pane vakapuwa ava vakapuwa mari chaizvo?
Pari zvino vari kutambira 55,000 RTGS, it's about $5,000. Maonero edu nguva inoi, nokuti rate iri kumanya, it's about $5,000. Inogona kubetsera vamwe vasina chino, saka havasi kuramba kutambira irori. Asi kuti inyatsopedzesa nyaya guru yecompensation yese yeRTGS, inozotinetsa chose.
Saka muri kuti kana makutaura nyaya chaiyo chaiyo yekuti zvinhu zvamakaisa pamapurazi apa, kana kuti hatingati madevelopments aya, muri kuti imi munenge makuda kuti hurumende ibhadhare nemari yekuAmerica isingashaya simba?
Ichokwadi, ndo patinogona kuwirirana.
Asi iri kubvuma here hurumende kuita izvozvo?
Pari zvino kuti tinyatso taurirana, tinofanira tane target isiri kumanya-manya.
Saka imimi ongororo yamakaita mega, makaita muchishandisa madhora ekuAmerica, kana kuti yatingati valuation,
inoda kuti nyika inoita stabilization, nokuti otherwise mari yacho value yacho iri kungoramba ichidzika. Kuti unyatsobvuma kupedzesa nyaya, inofanira kuti ine fair value, otherwise nyaya yacho haipere. Tinoda kuona kuti nyika yoona stabilization yecurrency, otherwise tongomira kuzosvikira zuva riya.
Mukuru weCFU vaBen Gilpin vari parunare muHarare.
Inini ndinoitwa Shintoman aka Romeo Anthony the Dancer Fada, makaterera Studio 7.
Iko zvino tochienda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai, muri yeZimbabwe, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki. Chandinokupakurirai svondo rega-rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tina muzvari gamuchirai Gomo, umwe wevechidiki anogara kuSouth Africa, tichibata nyaya yezuva reWorld Refugee Day, iro rakabva kucherechedzwa nepasi rose chinapfuura. Ngatiendei kuna Gamu kuti tinzwe zvizhinji. Gamu, ndinomugamuchira muchirongwa. Zviri kufamba here sisto?
Zviri kufamba medicine.
Aiwa, isu tiri pama 1-3-4-3-4 tiri kufara kana mchifarawo. Right, nyaya iri mugango wainzwa. Tiudzeiwo maonerenyu pamusoro pezuva reWorld Refugee Day.
World Refugee Day rinotifadza, because it's not every day that someone celebrates kuti wakabva munyika mako uchienda kune imwe nyika. And vanhu vakawanda havambonzwisisa what we go through each and every day being munyika isiri yako, especially being in South Africa. Vanhu vemunomu vari rafu zvisingaitei, vanotidedza mazita. There is nothing as painful as kudedzwa kunzi kwere kwere. So it's painful kuva munyika ine atina freedom. Haukwanise kutaura mukombe uine mumwe wako muZimbabwe, munotoshandisa sign language muchitya kuti if we talk at any point text inokwanisa kutongomira takarohwa munomu. So to be celebrated, it's really a good thing because we're not here by choice.
Sezvo mati hambatu zvakanaka kuSouth Africa, chii chakaita kuti musarudze kundogara ikoko?
Reason yakaita kuti ndizodecida kuuya kuSouth Africa ndeye the situation in Zimbabwe. Hakuna mabasa. I finished chikoro. I wanted to go to university. Mari university haisi kutangika. Hapana chimwe chaunokwanisa kuita chekuti ungati ndakushanda or I can do a part-time job kuZimbabwe then go to school. So pane kugara pamba. I saw kuti it's better kuenda ku South Africa. So I decided we are South Africa because of studies. Ndaida kuenda kuchikoro, ndina kuda kugumira pa level yeku high school. Ndaida kuenda ku university.
Mambo bata nyaya kuti muri kuchikoro. Chi mbondiudzaiwo kuti muri kuzvita sei nekuti ku university ku South Africa uko kunodhura kana uri chizvarwa chekunze kwenyika.
It's not easy mkoma maiki kuenda kuchikoro kunoku, especially uchizvishandira wega uchibhadhara fees yacho wega. It's not easy at all. My universities ekunoku, they are expensive. But apana option, apana chimwe chaunokwanisa kuita. Unenge uchida kuti uende kuchikoro kwacho. Zvinhu zvakazonzi zvanaka kuZimbabwe ukadzokera kunyika kwako kana usina chauinacho, ziva kuti hapana auri wane basa. Saka uku kugadzirira ramangwana ratisingazive kuti richamira sei nesituation yemuZimbabwe.
Tinonzwa vechidiki vekuSouth Africa vachichema-chema vachiti mabasa munyika hamuna. Imi muri kumawana here?
Situation yemuSouth Africa yasiyana neyekuZimbabwe pakuti zvinenge zvichinzi hakuna mabasa, but anenge ariko. Kwavariwo chavanoti hakuna mabasa inyaya yemari. Basa rinenge richinzi hariko, it means you getting underpaid. So isusu ndo hatinoendera mabasa iwayo, then woshanda. And these days we facing my situations ekuti unoenda kubasa uchitsvaga basa, but then unosvika ikoko basa rawa apply ariko. Let me give my example. I applied for a job. After I applied, I was called for an interview. I went there. Ndasvika ipapo, there was no office yebasa ravakataura nezvazvo. Vakatotanga kundudza something else which is different from basa. Vakatanga kundudza about acting my own videos. Vadaro vanokuoffer mari yekuti you get tempted to do these things. Mukuona izvozvo ndakabva ndati inini zvandizvikwanisa, then I left. Even mumabasa macho, they abuse you. Like, unobatwa rafu. For example, I was working for a garage. Murungu ipapo aikutuka zvekuti anokutukira your family.
Inga zvakaoma. Ya, asi nguva ndiyo yadyana nagamo. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa.
Thank you so much, Mike. Have a good night. Bye.
Muri Zimbabwe, nguva ndiyo yadyanana. Ngatisanganei padande mutande apo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3, BigMyke3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti dzibate panapa paStudio 7 dzinoenderana nevechidiki, munokwanisa kundinyorera ipapo BigMike3, BigMyke3 paTwitter nepaInstagram. Anokoneka ine mufaro, ndini wenyu Mike Hove. Tosangana pachirongwa The Connection, chirongwa chedu chevechidiki chakanangana nekubatana nyaya dzakasiyana-siyana dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika. Muri yeZimbabwe, ngatisanganei nemusi wechipiri. Bye bye.
Tinotenda Mike. Iko zvino tochienda kuna Wande achitipa chirongwa chinotarisa zvechitendero, achitaura naReverend Dr. David Simango.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Manheru akanaka vatereri, ndinokuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Mazita kani, ini hangu ndinonzi Tanonoka, asi nhasi ngatitaurei pamusoro pemazita ari mubhaibhiri. Tikatarisa mbaibiri tunuona kuti kune mazita arimo akasiyana siyana. Ndavunza mfundisi Dr. Simango kuti pane zvinokosha here zvatingadzidza mumazita awa.
Hongu, mazita aya anokosha. Nokuda kwekuti kuti ngada kumbotarisa chokutanga kuona Mwari achipa sezvakaita vamwe vanhu mazita ari iye Mwari pachake achitovachinja kuti mazita avo sezvakaita Abrahama. Abrahama wakachinjwa zita rake naMwari pana Genesis chapter 17 verse 5. Najakobho zvekare kuti Jakobho zvinoreva kuti munyengeri. Asi Mwari paakaita mutsimba nomutumwa akabva achinjwa zita rake pana Genesis chapter 32 verse 28. Richibva raitwa kunzi Israel. Kureva kuti muchinda naMwari. NaDhanieri zvekare akachinjwa zita rake kuna vamwe vake Anania naMishael vakachinjwa mazita avo panyika yeBhabhironi. Saka kushandwa kwemazita uku kunoreva kuti ko Mwari unenge aine chikonzero chaanenge achida kuti munhu zita rake rive rinotsanangura chimwe chinhu kuvanhu kana kuti kurudzo ruchatevera. Saka naizvozvo chinhu chinokosha zvikuru kuva munhu akachinjwa zita rake naMwari, not only naMwari but muupenyu chaiko zvinokosha chose kuva nezita rine zvarinoreva.
Saka mazita ari mubhaibheri aya aipiwa ane chinangwa.
Right. Vanhu vaipiwa mazita akasiyana siyana mubhaibheri vaiva nechinangwa. Ngatimbotaura pamusoro paAbrahama akachinjwa zita naMwari. Zvaireva kuti chinangwa chake nokuti Abrahama naSara musai wake vakachinjwa mazita avo pana Genesis 17 verse 5. Tinoona zvekare Mwari achichinja zita raJakobho. Jakobho zvinoreva kuti kutsiva kana kuti munyengeri. Asi Mwari paakasangana naye vakaita musinga nomutumwa akabva amuchandura zita rake kupa zita rinonzi Israel. Nanhasi uno tinoziva kuti kune nyika yaIsrael kubvira nyika yaiva iri nyika yaJakobho asi yakazopuwa vana vake yaikunzi nyika yeIsrael. Kutaura kuti mazita ane zvaanoreva muupenyu, zvinobata marudzi, zvinobata vanhu vakawanda. Saka naizvozvo zvatinodzidza mubhaibheri ndezvekuti Mwari paaishandura mazita evanhu waiziitira kupa meseji kana kuti kupa shoko rine zvarinotsanangura muupenyu hwenhoroondo dzevanhu.
Zvaivamo here mubhaibheri kuti munhu oita zvakasiyana nezvinoreva zita rake?
Hongu, zviripo. Tine fanika zvakaita zita rokuti Judas. Izita rokutaura kuti iko kurumbidza Mwari kana kuti kukudza Mwari kureva kuti Judas. Asi iye Judas wacho iyema ndichapinda muNew Testament. Tinoona kuti munhu asina kukudza Mwari maererano maitiro ake mwana waIskarioti paakapandukira Jesu. Saka zvinoitika kuti mumwe munhu anogona kupanduka kusaita zvinhu zvaakafanirwa zvaakatemerwa kuti aite. Nokuti shoko rinotiudza kuti takatemerwa kare. Asi vanhu vanogona kubuda muchinangwa chaMwari maererano nesarudzo dzavanopa ivo pachavo. Nokuti Mwari haamanikidzi munhu kuita zvinhu.
Ndakakura ndichiitwa sokusekwa apo neapo nekuti zita rangu nditanonoka. Saka ndaita sokuti ndonoke apo neapo. Kana takatarisa pari zvino kwanhasi, zita rinopa shanduko here pamunhu?
Mr. Wande, regai ndikutsanangurirei kuti nedzimwe hama dzakaterera kuti kuva nda rako rawakapiwa navabereki vako hausiwo vakarosarudza zita iroro. Hapana chakashata kuva nezita rawakapiwa navabereki vako. Chinokosha nhasi uno panyika yatai kurarama ndechokuti upenyu hwemunhu hushandurwe nezita raJesu Kristu. Nyange uine zita rakaita sei, asi iwe wakagamuchira Jesu muponesi, upenyu hwako hunoruramiswa. Munhu haaruramiswi nokuda kuti une zita rakanaka. Tine mabhinya nevanhu vanoenda zvisakarurama asi vaine mazita akanaka. Saka chimwe tochimboti sezvamunotsanangura mufananidzo wenyu kuti tanonoka Wande, hakusi kureva kuti muri munhu aingononoka nonga saizvo sezvaunotsanangura, bati inyaya yekuti zvanga zviri mamuri. Asi nokuda kutiko imi mukazouya kuna Jesu manje noupenyu hwenyu huchishandurwa naJesu, munokwanisa kuita zvinhu zvamanga musingagoni kuita kare. Nokuti Jesu basa rake chairo nderekuchinja vanhu nokupa.
Aiwa, tinotenda zvikuru apo Reverend Dr. David Simango. Vatereri pamitambo inhabvu yatambwa nhasi, Morocco yarwa Namibia 1-0. Mutambo uriko iko zvino Senegal 1 Kenya 0. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munaudze isiNdebele.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.